Inindi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzedu zanasi muvuro mbuzi 2017. Nengo zezano PF mumatare maviri e House of Assembly ne Senate zoze anyaya yekuti nengo izi zoita impeach muparamende mutungamiri wenyika va Robert Mugabe kuti vabviswe pachigaro chemutungamiri wenyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya minzwa iri munzira yekubvisa vaMugabe pachishandiswa mutemo weimpeachment muparamende. Vanhu vakawanda vanoshamiswa nemashoko avaMugabe kuti vachaenda kunokokera Congress yebato ravo muna zvita ivo vakadzingwa muzano PF. Varairidzi vekumaruwa vokurudzira vashandi vehurumende kuti varatidzire kudzamara vaMugabe vasiya basa. Migwagwa yosara isina mapurisa zvichitevera kutora masimba kwakaitwa zvinhu munyika nemauto. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa manyama amire nerongo munyika zvichitevera kuramba kwavaMugabe vari pachigaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page redu yeVOA Shona.